tinenge takanangana nekusimbisa kana kuti kukurudzira vamwe vedu vatakamira navo vari kuZimbabwe, kutaura veMDC Alliance under leader Nelson Chamisa, kuti vasumuke vabude mudzimba vese vaende kundovhota, vaende kundorakidza kodzero dzavo. Ndo chinangwa chikuru chatinacho kuno, kuti nenge tichikoka hama neshamwari kuti uyai tisimbise vamwe vedu kumusha, kuti nguva ino yakakosha kuti munhu wese akanyorisa kuvhota ngaende andorakidzira simba rake rekuva chizvarwa chenyika yeZimbabwe nekuvhota kuti vasarudze mutungamiriri anokwanisa kuvamiririra.
Sei muchiitira ratidziro iyi kuZimbabwean Embassy?
Zimbabwean Embassy musha wedu semaZimbabweans. Ndakanzwa vanhu vakawanda vamwe vachikwanisa kunge vachibvunza kuti sei muchienda ikoko, asi Zimbabwean Embassy ndo musha wedu kana tiri muno muAmerica semaZimbabweans. Saka ndo pataona tine kodzero yekuti ndo patinoziva chete patinokwanisa kusangana tichitaurira hama dzedu dziri kumusha kuti tiri pano pamusha wedu, tiri kukukurudziraiwo ikoko kumusha kwedu kwatakabva, kuti ndo zvatiri kuchema kuti dai masumuka maenda kundovhota.
Ratidziro iyi muri kukoka vanhu vese vese here kana kuti ndeve bato renyu chete?
Tinotumwa nenhengo dzese dzeMDC Alliance muno muAmerica nevatungamiriri vedu kuti kurudzirai vanhu vese vekumusha kwedu, zvisinei nekuti bato riti, vanhu ngavauye nekuti vanhu vakawanda vakamira nesu, ende vanhu vataura nekutumidzira mashoko kuti takamira nemi. Hapana munhu atinorambidza, iri igungano, inhimbe kana kuti humwe, kuti vanhu mose uyai tiite mafaro ekusimudzira kusimbisa vari kumusha kuti vapinde musarudzo, vachiziva kuti vane vamwe vanhu vasapota vari kuno kuAmerica.
Muri kutarisira vanhu vakawanda zvakadini?
Ii, pari zvino handingakwanise kukupai nhamba, asi ndiri kunzwa vanhu vari kutumidzira mashoko ekuti vakakwanisa kunge vachiwana zvifambisiro kana kuti nguva dzekupiwa kumabasa, vanhu vakawanda vari kuda kuti vange vachiungana vachisimbisa vanhu vari kumusha.
Saka kutaridzira uku hakusiko kutsutsumwa kana kutsamwa, kuratidzira kwokuti vanhu vaende kunovhota.
Kuratidzira kwatiri kuita uku ndekwemufaro wehama dzedu dziri kumusha.
Hamuna kunonoka here kuratidzira nokukurudzira vanhu kuti vaende kunovhota?
Vahwande, ndinoona sekuti tasarudza nguva yakafanira zvakanyanyisisa yafarira vanhu. Taifanira kunge takazviita mugovera wapfuura, vanhu vakatoona kuti zvakanyanya kukodzera tiite mugovera uno.
Zvimwe zvinenge zvichiitika pakuratidzira apa zvakaita sezvipi?
Tinotarisira kuti tinokwanisa kunge tine shamwari dzedu dzekune dzimwe nyika dzekumaAfrican states, kutaura maAfrican countries. Tinovapa mikana yekuti vange vachitaura, vachititsigira, vachitikurudzira kuti vari kumusha vazvinzwe. Tine vakuru vedu vomuno vanotitungamirira, tinovapa mukana kuti vange vachitaura. Tine vanhu vanotipa entertainment, vakatora nguva dzavo dzemabasa kuti vanhu vange vachifara tichipembera nguva yakakosha, historical election yatiri kuita musi wemuvhuro. Saka nguva, saka ndezvimwe zvunhu zvatiri kuona zvatinenge tichiita, panenge pane mufaro watinoona unoitika kumusha, ndo watiri kuda kuti tiitewo tiri kuno kuAmerica. Tinozvigona